Mutongi wedare repamsoro, amai Erika Ndewere, vatura mutongo wekuti mapurisa ambomira zvekudzinga vanhu vanogara papurazi reArnold Farm number 10 riri kumazowe rinozivikanwa nezita rekuti Manzou Farm. Vachitora mutongo wavo, amai Ndewere vati hurumende inofanira kupa vanhu ava pekugara isati yavadzinga sezvinotaurwa nebumbiro idzva remutemo wenyika. Vatonderai Batasara, vano vegweta riri kumirira vaLeonard Mukore nevamwe vavo vakapwanyurwa dzimba papurazi iri svondo rapera, vati vafara zvikuru nemutongo waturwa neDare.
Ndinofara kuti Dare rapa maclients, maapplicants, chikumbiro chavanga vachida, inonzi temporary relief kana kuti provisional order, yekuti mapurisa havachafanirwa kuramba vachiputsa dzimba kana kuvaya Victor kubva paArnold Farm kubva nhasi izvozvo, vakufanirwa kutomira.
Vatiwo vanotarisira kuti hurumende itevedzere zvaturwa neDare. Hurumende yanga yaudza Dare kuti ine imwe nzvimbo yayakapa vanhu ava kuti vagare, asi izvi hazvina kugutsa Dare.
Tatozvinzwawo nhasi zvokuti vanoti kune kwavakavawanira, asi havana kuuya nemaoffer letter acho, uye vanga vasina nguva dzese dzavanga vasina mumbo vaunge vaudza vanhu vacho vavari kuti takapa maoffer letters. Saka zvinotoshamisawo kuti maoffer letter aya aripi, nesuwo tachida kutoaona, maclients edu vanga vachida kutoaona. Saka ine machete dzanga dzichitaura.
Sabhuku wenzvimbo iyi vaEnoch Shua kana Kembizi, avo vakapwanyurwa dzimba dzavo nemapurisa svondo rapera, vanoti vanotambira zvaturwa neDare vachiti upenyu hwevanhu papurazi ava hwanga hwava kukonzerawo kuti vanhu vazhinji vanhonge svosve nemuromo.
Tatambura nokudzingwa kwatiri kuitwa nokupwanyurwa kwatiri kuita dzimba, takatogara panze. Munhu wese anoda kuuya kuona ndauyawo, nemidziyo yese iri kungonayiwa nomvura, chibage chedu chatiri kudya takatongounganidza panze, chiri kungonayiwa nomvura. Saka Dare ratotiyamura kana ratitirege kukwatakwa nemapurisa, pamwe tingaedze kuwakiridza zvimwe kuti tidzivirire mhuri yedu iri kunayiwa nozvinhu zvedu.
Vakana Kembizi vanoti vanga vave kunyemwa zvinhu zvakawanda zviri kugoverwa vanhu zvakafanana nemafetereza, uye vave kutarisirawo kuti vana vavo vachakwanisa kutanga kuenda kuzvikoro izvo zviri kuvhurwa mangwana.
Vana vechikoro pari zvinotanga taakutotya kutoti pamwe ticharambidzwa futi kuvana vechikoro vachashaya kokuenda. Zvino hameno kana zvatadanzi nokoti padzimwe nguva vana vechikoro vedu vangabvumirwe, nokuti hakuna changa tichipirwa kufama yedu iyi kana zvese zvangadzidziswa nehurumende, mafertilizer, mbeu, vanga vachitinyima vachititi hamusiwo muno, idzai imo munomufama muno. Saka tatashayawo kuti zvanga zvichibva nokupi zvinhu zvakadai, isi takagara kubva pa 2000 kusvika pari zvino.
Vagari vepapurazi iri vanoti vakanzwa kuti mudzimai wemutungamiriri wenyika amai Grace Mugabe, avo vane rimwe purazi riri pedyo nepamanzou, vaida kutora purazi iri kuti vachengete mhuka, asi gurukota rinoona nezvinoitika mudunhu remashonaland central vamartin dina vakaudza bepanhau reherald kuti amai Mugabe havana chekuita nekudzingwa kwanga kuchiitwa vanhu papurazi iri, vachiti purazi iri rakagara raiswa parutivi nehurumende kuti richengeterwe mhuka. Zvisinei, hurumende yakagarisa vanhu ava papurazi iri pasi pechirongwa chekugarisa vanhu patsva muna 2000, asi vanhu ava vangavoda kudzingwa vasina kupiwa pamwe pekugara, izvo zvarambwa neDare nhasi. Gweta ranga rakamirira mukuru wemapurisa vaAugustine Chihuri, gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vaKembo Mohadi, pamwe negurukota rinoona nezveminda vaDouglas Mumombeshora, ndivaTimon Tabana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.